tinangoti magetsi anenge aimprove sekupomiswa kwatakaitwa nerezesa kuti magetsi achange ariko kubva musi wa1 asi tinoona kubva patakaita meeting zvanga akapera tina penseki Dr. Basera magetsi aakutombowanikwawo unotomboitawo kana mazuva mairi matatu asina kudzima saka paane improvement yakati kurei kudarika zvazvanga zviri nekuti magetsi anga akungowanikwa usiku chete dzimwe nguva unoawana kuma10 kusvikawo kuma4-5 AM anenge adzima but iko zvino akuita nemazuva kuti mamazuva vanombodzima mamazuva unoawana unogona kusvikira nawo mugorara aripo
saka musangano uyu wanga uri webazi rezvekurima nevezesa vacho nevatungamiri vevarimi
musangano uyu wakanga uriwo yeministry yeagriculture nevanorimisa varimisi tingati yeagritech and then kwozoita vamiririri vevarimi mafarmers union namafarmers vakanga varipowo zvekare pamusangano uyu vanomiriravo zvinwa nevanomirira magetsi vezesa vakanga varipo saka wakanga uri musangano wakaita kuti pave nekutaurirana kunoita kuti tione kuti kurima kunorimika uiti zvisina kuti magetsi anodzima uye mvura inge iripo tikatarisawo vezinwa vakanga vachitaurawo kuti madhamu mazhinji akanga akazara saka mvura iriko yakakwana yekuti varimi vadiridziri vezesawo vakafundisa kuti magetsi achange ariko
ko panyaya yezvikwanisiro makwanisa kuzviwanawo here uye takanzwawo ivo vabhasira vachiti pane matrakita akaiswa kumatunhu ose kuti varimi vatange kurima
hongu matrakita aripo dambudziko nderekuti vakanga vachichaja vanohavisa matractors vanga vachichaja namaesolas chete vasingatarisiwo kuti murimi anga achiwanawo maRTGS iri mari yomumwe